Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 10 2017 Makateerera ku Studio 7 nafenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamugabe utano hwavo husina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka.
Mumwe mukuru muhofisi yezvekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa kunyangwe asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa.
Iye zvino tiri mushishi zvekutaurirana nevanhu veLuxor Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvika rini munyika.
Zeki yotanga kutenga michina yekunyoresa vavhoti yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa waPhilip Chiyangwa vokurudzira vanhu munyika kuti vaende kuzotambira chikwata chemaWarriors kunhandare yeHarare International Airport. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kunorapwa kuSingapore nemusi wechishanu. Asi mukuru uyu uyo ati titaure nemutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba ati hake vamugabe havasi kunyanya kurwara sezviri kutaurwa nevamwe vanhu munyika. Hatina kukwanisa kubata vaCharamba sezvo nhari mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Akandike chitatu gore rino vamugabe vachienda kuSingapore kunorapwa. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekuti vamugabe vakura uye kuti vave kugara vachinorapwa ndiyo yave kupa kuti mubato ravo muve nekunetsana kwakanyanya. Pane zvikwata zviri kurwira kuti zvitore chigaro chavo kana vachinge vasiya basa izvo zvave kusanganisirawo vakuru vemauto. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica.
Hapana chinonyanya kushamisa chekutanga pakuti vamugabe utano hwavo husina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka, dzimwe nguva vakaenda kumisangano vanenge vachingoratidza kuti mutana ari kuratidza kuti utano pamwe chete dzimwe nguva nenjere neingazonzi pachirungu coordination hazvichanyatsokunge zvichienderana. Saka iyoyo nyaya yekuti vamugabe vangange vabuda vachienda kunorapwa hatingatombovhunduki nayo. Tingatoramba chingoshedzera hedu isusu kuti chinotinetsa inhau yekuti pese pavanobuda ipapo semunhu achiri pachigaro zvinoreva kuti vanobuda nemari yenyika vachirapiswa nemari yenyika. Tazvitaura kwemakore akawanda kuti dai vamugabe vanga vari munhu ane chido nenyika yake mari yose iyo yavanobuda vachienda nayo kuSingapore kana kupi kwavanenge vachinzi vari kuenda vachindorapwa vachibhadhara vachidii, dai mari iyoyo vaitawo mutsane vanhu veZimbabwe vanga vazivawo kuti vakaitora ikange ichidyarwa muzvipatara zvemuZimbabwe navowo vaigona kutorapirwa imomo.
Ko munoonawo seimi kunetsana kwakanyanya kwaamo mubato reZANUPF panguva inoyi kuri kukushamisa iwe here?
Yave bata murefu, bata mupfupi muZANUPF, bata mukobvu, bata mupete, hatisi kutombokadzi. Zvinombotipawo zororo nekufema isuwo vamwe vana veZimbabwe kunyanyanyanyawo ivo vaya vaya vagara vachiita zvematongerwo enyika vari kumapato anopikisa, nekuti pari zvino zviri kuratidza kuti shamhu yakananga muZANUPF. Chandinoda kuti tibve tatarisisa ndechekuti mukaona vakuru vakuru zvekuchengetedzwa kwenyika vatingati maami generals vachinetsana nemakurukota ehurumende zvaakutoratidza kuti nyika yave zinyekenyeke. Vakaramba vachinetsana semanetserano avari kuita, panogona kupedzera pakudeurwa ropa, panogona kupedzera zvakare pakukonzera kuti munyika muite zinyekenyeke nekuti hapasisina akanyatsobata matomu. Ndiyo nyaya yavamugabe yekuti varipo asi havapo, kureva kuti varipo asi vari kungoita sechituhwani, vari kungoita sekuti munhu asisina kana chaakabata kana tambo yaakabata yangova ada atonga. Ndo zvaakuita kuti kunge mune zinyekenyeke mumusangano mavo uyezve nemuhurumende nemunyika yese, nekuti rangarirai kuti mukaona zviri kuitwa navana vamboyo nevamwe varimowo imomo nevamwe vakuru vemauto nevamwe, zvakaipa chose nekuti zvinogona kuzopedzisira zvasvitsa nyika kwamvura yacheka makumbo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vakwanisa kubhadhara imwe mari kukambani yeLuxtone Group yekutenga michina yebiometric voter registration kana kuti BVR ichashandiswa mukunyoresa gwaro idzva revavhoti musarudzo dzegore rinouya. Vati vane chivimbo kuti vachakwanisa kupedza basa rekunyoresa vanhu paine nguva. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Takapiwa mari yese yatakanga takumbira, inove mari inokwana kutenga michina 3000, mari inosvika 7.59 million US dollars. Ndiyo mari yatakapiwa nehurumende yatinayo. Pari zvino isu takabhadharawo mari inosvika muchikamu 50% yatakabhadhara kuLuxtone Group of Companies kuti vachikwanisa kutipa mishina. Iye zvino tiri mushishi dzekutaurirana nevanhu veLuxtone Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvikarini munyika. Kana tangove neschedule iyoyo kubva kuLuxtone, tinenge tichivisivisa veruzhinji mazuva anosvika mishina.
Saka ichinge yangosvika munyika makutotanga kuita basa renyu rekunyoresa vanhu?
Ichinge yangosvika takutanga basa redu, asi ndoda kuti veruzhinji vanzwisise kuti panosvika mishina tinotanga nekudzidzisa vanhu vedu kuti mishina iyi inoshandiswa sei. Tichatitorera mazuva kuti tidzidzise vanhu vanokwanisa kufararika nenyika yese vachirejista vanhu. Saka kusvika kwemishina kweyotabva tatotanga kuti vanhu chiuyai, tinombotanga tadzidzisa vanhu vedu. Musi watinozotanga chirongwa chaicho chekuti takunyoresa vanhu, tichadzivisa zvakare vanhu tichivaudza kuti tenge tiri panzvimbo dzipi nedzipi muprovhinsi yega yega. Sekutaura kwatakaita svinhu zvakapera, tinoda kuti urongwa uyu hunge hwakapararira nenyika yese, huri national. Hatipanda kwatichasarudza kuti tichatanga uku kuti chimbomira, tida kutanga nyika yese. Saka province yega yega inenge ine mavota registration centers ayo, aichatanga nayo neaichapedzira nayo. Saka tichange tichiburitsa panguva dzinenge dzichingoenda kuti iko zvino muprovinsi yakati vari pakati, svondo rinouya vanenge vari pakati, svondo rinouya vanenge vari pakati.
Saka muri kutarisira kuti muchange muchidzidzisa vanhu vangani kuti mishina iyi inoshandiswa sei?
Tichatanga kudzidzisa vanhu vanoita makumi mapfumbamwe 90 vatinoti mamaster trainers. Aiva ndo vachadzidziswa nevanhu vanobva kuLuxtone vakabatana nevanhu vedu kuZEC. Vachadzidziswa nguva yekutanga. Ivowo ndo vatichazoendesa kumaprovinsi kuti vachinodzidzisa vanhu vemumaprovinsi vachaita voter registration vari paprovincial level.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, vesangano reThis Constitution, Our Constitution campaign nhasi vaendesa matsamba enyunyuto kumahofisi evesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC muvulawayo nekune mamwe maguta munyika, vachinyunyuta pamusoro pemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekunyoresa vanhu kuti vavhote. Mutoro wedu enhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mtauriri we this constitution our constitution campaign wa Alfred Zirutwe vaudza Studio 7 kuti vamiriri vesangano ravo munzvimbo dzakasiyana siyana munyika kusanganisira Mobulawayo vaendesa magwaro enyunyuto kana kuti petition vachipa zvichemo zvavo kumahofisi eboka reZimbabwe Election Commission. Vadzirutwe vati zvimwe zvezvavari kunyunyuta nazvo inyaya yekuti vanhu vari kunzi vaunze magwaro anoratidza pavanogara kuti vagokwanisa kuvhota vachiti mutemo uyu unoita kuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vasakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Zvinhu zvakasiyana siyana. One of them ndezvekuti nyaya yekuti maproof of residence. MuZimbabweans vanhu vanogara pano kuti vauye nemaproof of residence. Imwe yacho nyaya yekuti vanhu vakasungwa vasavhota. Isu tota kuti vavote because maZimbabweans ine nyaya yemadiaspora vanhu vari kunze kwenyika they are still Zimbabweans so vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavote it's their right so ndo zviripo pa petition iyoyo.
Vanobo Mhlanga vanove mumiriri we this constitution our constitution campaign kuGwanda vati vakwanisa kuendesa gwaro ravo renyunyuto kumahofisi ezek mudhorobha iri rikatambirwa izvo zvinova zvaitwawo naamai Langelihle Mpofu vanove mumiriri wesangano rimwe chete muguta reBulawayo. Mukuru wesangano reThis Constitution our Constitution campaign Muzvare Abigail Mupambi vati vapa zek kusvika musi wa20 wemwedzi uno kuti vape mhinduro pamusoro pezvichemo zvavo.
Chatinotarisira ndechekuti zeki vakadaro havasi pavari in isolation yangati nechirungu vanoto exist unokuda kweconstitution iyei vachitovawo vashandiwo vedu sevana veZimbabwe and handioni chingaita kuti vashandi varambe kana kuti vazvione vasingadi kuteerera mabosses avo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune vezek panyaya iyi. Kuendeswa kwegwaro renyunyuto nesangano reThis Constitution our Constitution campaign kuri kuitika apo vechidiki vebato reMDCT vari kuti vachada kuratidzira pamahofisi ezek muHarare nemuBulawayo vachichema-chemawo pamusoro pemutemo yezek. VaBrian Dube avo vanove mutauriri wevechidiki mubato reMDCT uye varivo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti hazvina maturo kuti vezek vasimbirire pakuti vanoda kuti vanhu vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. VaBatler Tambo vanove mutevedzeri wesangano reCenter for Public Engagement vachishanda nechikwata chemubatanidzwa wePlatform for Leveraging Elections, Democracy and Governance kana kuti Pledge vanoti hapana chavanoona chakaipa pakuti vezek vati vanoda magwaro anoratidza kuti munhu anogara kupi. Vamwe veruzhinji vari kuchema-chema kuti vezek havazi kugadzirira nekukasika nyaya yekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota vachiti boka iri rinogona kuzotadza kuita izvi nenzira yakanaka sezvo kwasara nguva shoma kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Bato rinopikisa National Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti riri kufadzwa nemafambiro ari kuita gadziriro yaro yesarudzo dzeby-election dzekutsvaga achamirira dunhu rechiundura mudare reparamende idzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera. Mutauriri weNCA vamadhoki Chivasa vanoti chiri kunyanya kuvafadza ndechekuti mudunhu iri hamuna mhirizhonga sezvinomboitika kune mamwe matunhu anenge achiitwa sarudzo dzerudzi urwu. Asi vachivasa vanoti vari kutsutsumwa nekubvarurwa kwemapepa avo ekutsvagisa rutsigiro nevatsigiri veMDCT. Asi mutauriri weMDCT vaobet gutu varamba mashoko aya vachiti vari kunzi vari kubvarura mapepa aya vanogona kunge vari vatsigiri veZANU-PF vari kuita izvi vakapfeka nhumbi dzebato ravo. Masangano akazvimirira anosanganisira Resume Rights ari kuitawo zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekukurudzira kuitwa kwesarudzo murinyararo. Chigaro ichi chakasara chisina munhu zvichitevera kushaya kwavakizito chivamba vaive vebato reZANU-PF. Vatakudzwa Guzete ndo vachamirira NCA. Mamwe mapato ari kupinda musarudzo idzi anoti reZANU-PF, Refree Zimbabwe Congress pamwe neProgressive Democrats of Zimbabwe. Ngatinzwei hurukuru yataita navachivasa pamusoro penyaya iyi.
Vachagudzwa Guzete vari vobudirira zvikuru kutaura nevanhu vachisangana nevanhu uyewo vanhu vari kutivimbisa kuti vachavhota bato redu reNCA nezvinangwa zvakawanda zvinosanganisira kuti makandidates mamwe avari kukondesa navo havasi kutomboonekwa vachisangana nevanhu havatozikanwi nevanhu ikoko. rezani PF anenge ari kandidati anotonzi agari nechimunduru anogara kuchitavane saka vari kunyanya kuona kandidati rese kubva pakatanga kukambeno kumanzago
tinomboona munombonyunyuta munguva dzesarudzo dzakaita saidzodzi muchitaurawo nyaya dzekushunguruzwa gore rino zvakamira sei
ndingada kuti vateereri vanzwisise kuti constitution dzechimundura ine mapati ari mutown ine mapatiwo anenge ari kumapurazi kumapurazi uku mapostas edu atinge tanamira hapana kana munhu anotombo matambura anenge aripo anachimatarisa asi tine dambudziko rokuti kana tazoya mudhorobha makatasamira namukobha nekuna nasenga tokuona maposta emca dambuka zvakawanda asi kuti chatakanzwisisa kubva kukandidheti yedu ndechekuti vanhu vakudambura maposta edu havasiri vanhu vezanup f vanhu vakudambura maposta edu vanhu vakanyatsokuonekwa vatungamiri vemdc vanogara kuna nasenga nekuna namukobha vakatobatwa kakawanda vachitambura maposta edu saka zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti vamwe vemaopposition party isitombori musarudzo dzacho vanoti havadizo sarudzo izvozvo vanofamba vachidambura maposta zvemca tando dambudziko rataona rainyanya kukura iroro
saka mune matanhero amuri kutorawo panyaya iyoyo
matanha tiri kutora ndeyekuti kandidheti yedu vaguzete vachatoenda kunozivisa zeki nokuti patakamboisa chitemo ichi chekudamburwa kwemaposta takanga tichitoti vanhu vanodambura maposta edu vanhu vezano kusvika tatozobata kuti vanhu vefd saka isi toona kuti kunyange vatori musarudzo kandidheti yedu takai tiende kuzeki kuti indoudza vanhu vekuzeki kuti taakuziva kuti vanhu vakudambura maposta zvedu ndevapi
vanga vari mutauriri webato renca vamadhoc chivasa vari parunare nestudio 7 dzimwe nhengo dzemapato enational people's party npp nezimbabwe people first zimpf dzinodarika zana dzainge dzambobva kubato remdct inotungamirwa navamogeni tsvangirai dzakadzokera kubato iri dzichiti ndiko chete kune utongi hwejekerere arthur chigoriwa anotipa nyaya inotevera
nhengo idzi dzakaungana kumahofisi ebato remdct muchinoi nemugovera dzichizivisa nezvedanho ravainge vatora rekudzokera kumusha mumwe wevakadzokera kubato remdct ndivajaspa mavhunga vekwazvimba ava vainge vave nhengo yebazi repamusoro mubato rezimpf vanoti vakafunga zvekudzokera kubato remdct nekuti kuzimpf hakuna utongi hwejekerere
taenda kuzimpf takashanda kugadzira mastructures kuita zvese kusvika zimpf raabato but chandakaona kubato rezimpf vakawanda vacho vakabva kuzimpf havazive chinhu kana temu inonzi demokrasi hakuna demokrasi ina handigone kuita leader anonzi chef I must be a servant kuzimpf hakuna yatingati servant leadership that's the problem
izvo zvinotsigirwa navatendai musonza vainge vave kubato renpp vanoti vainge vabuda mubato remdct vachifunga kuti pane shanduko ingaunzwe nemamwe mapato nekukurumidza asi vanoti hapana zviri kuitwa sezvo kuri kutungana kwembudzi
patakaenda kumusangano kuyawo taifunga kuti nhunha dzataive nadzo dzekuti dai mungaba achingobva uyu dai mungaba achingobva uyo takazongonoona kuti hazvina kusiyana maitirwo ari kuitwa basa nemaitirwo anongoitwa kuzanup f ikoko kuti simba ranga risiri muvanhu
vamusonza vanoti vainge vabuda mubato remdct nekuda kwekudziviswa kutora zvigaro zvavanoda mubato iri asi vanoti danho iri rakagadziriswa navatsvangirai pamisangano yavakaita yekusangana nenhengo dzavo mwedzi mishoma yapfuura
zvikonzero izvi zvaisanganisa kuvharirwa kunze kwaiitwa vamwatoti kuisirana magokora ende izvi zvakagadziriswa nemutungamiri wedu wemusangano wemdct vamogeni tsvangirai ndinofunga kuti muchiri kurangarira pavakauya pano vachiti hapana munhu anofanira kuvharira mumwe munhu kunze
mutauriri wemdct mudunhu remashonaland west vablessing mandava vanoti bato ravo riri kukura uye zvicharerutsa basa riripo rekutsvaka rutsigiro musarudzo dzegore rinouya
zvinhu zvinofadza kuti musha uri kukura zvinhu zvinofadza kuti tava kubatira pamwe zvakare saka kuuya kuri kuita vamweko kunotofadza zvikuru kwazvo
mutauriri webato iri mudunhu rematonaland west vawilson makanyaire vanoti vanogamuchira vanhu ava nemaoko maviri
chatongoita isu kumusangano wekufara nekuvaumbirira makuti wadzoka kumusha totovatuma kubasa kutendeanimushandira save toudzawo vana vedu kuti aiwa tambirai vana vauya kumusha
Asi mutauri NPP va Gift Nyandoro vanoti ayo manomano ari kuitwa nemasangano ari kutya mutungamiri wavo amai Joyce Mujuru musarudzo dzegore rinouya. Vanyandoro vanoti zviri kuitwa izvi munongedzo wekuti MDCT yadzidza zvakaipa kubva kuZANU PF panyaya yekunyepera vanhu. Hatina kunzwa divi reZIM PF panyaya iyi sezvo nhare mbozha yemutauriri webato iri varugare gumbo yanga isingadavirwi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vapfumbamwe vakafa, vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvara mushure mekupidiguka kwebhazi raive rakatakura vashanyi kubva mugomo muPeru neusiku hwemusi wesvondo. Mashoko aburitswa padandemutande negurukota rinoona nezveutano muPeru anoti tsaona iye yakaitika makiromita maviri kubva pamuzinda wemutungamiri wenyika muguta reLima. Vamwe vanhu vanorwara nechirwere cheshuga kana kuti diabetes vanoti vari kufara zvikuru nekushandisa kwavari kuita nharembozha dzavo kana kuti app inonzi DNS Manage mukuzvivheneka kuti shuga inenge yakamira sei mumuviri mavo. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu munyika vane chirwere cheshuga, uye vamwe vacha vatoziva kuti vanacho nenyaya yekusaenda kunovhenekwa navana chiremba. Vanhu vasingazivi kuti vane chirwere ichi vanenge vane inonzi type 2 diabetes inokonzerwa nekudya zvinhu zvakaita sesadza kunyanya, munhu asingazvigwinyisi muviri uye kuva nemuviri wakakura. Vana chiremba vanoti munhu anogona kuona kuti ava nechirwere ichi kuburikidza nekuonda zvakanyanya munguva pfupi, kurutsa, kusaona zvakanaka, kusafema zvakanaka uye kungonzwa kuneta nguva zhinji. Asi vamwe vanhu ava vava kubatsirikana nekushandisa mushina wechizvino zvino wakaparurwa munyika gore rapera inonzi DNS Technology. Mushina uyu unoshandiswa kuvheneka shuga inenge iri mumuviri wemunhu kana kuti DNS glucose meter uye DNS app panhare mbozha. China ndiyo yakaparura mushina uyu muna 2015. Kambani yeVivid Health ndiyo yakaparura urongwa hwekushandiswa kweapp iyi muZimbabwe mukupera kwegore rapera. App iyi yauyawo panguva yakanaka munyika sezvo vanhu vane chirwere cheshuga vange vari kuchema-chema kuti kuenda kunana chiremba kunodhura. Mumwe anoti abatsirikana neapp iyi ndivaCourage Chombo.
Mari yata kushandisa iko zvino kutesta yaderereka chikombaini nezvataishandisa kare, nekuti mukaona kuti nguva dzekare waifosa kuti unoenda kunoona chiremba ende uchiona chiremba every time paunomuona kuti akuteste unonga uchitobhadhara mari yeconsultation ende uchiona nemari yekutestwa.
Izvi zvatsigirwa navasimba mapfumo avo vane makore gumi vachirarama nechirwere cheshuga.
Mushini unondibatsira pakuti ndikacheka shuga yangu inondiudza kuti zvandinofanira kunge nichiita, nekuti kudhara ndatingaenda kwachiremba ndati ndikachekwa shuga aindiudza zvandinofanira kudya nemararamiro nezvandinofanira kuita nemaexercise. Asi nemushini wemanje kana result yangu painobuda ipapo inobva yatondiudza kuti shuga kana yakakwira ezvino waufanira kudya chikafu chakawanda sei.
Mumwe wevakuru veVivid Health vaBlessed Musisinyani vati kambani yavo iri kupa vanhu pachena kamushina kadikidiki aka kanonzi mobile glucose meter kanoiswa panhare mbozha kubatsira kuverenga mamiriro eshuga.
Takaiwana mukana wekuti tikwanise kuunza mushina wayo kuno kuZimbabwe, nokuti takaona kuti vanhu vazhinji vakanga vakukwanisa kunge vaine mafoni. Tikaona kuti mushina wayo sezvo uchishanda nefoni unobatsira zvikuru.
VaMusisinyani vanotiwo sezvo vari kupa mushina iyi pachena munhu anozotengawo anonzi mastrips anoiswa ropa. Mukuru weZimbabwe Diabetes Association, Dr. John Mangwiro, vaudza Studio 7 kuti vanofadzwa zvikuru nekushandiswa kwehumisha uhu mukuderedza mari inobhadharwa nevarwere.
Varwere vedu vanenge vadivo vakuzvitungamirira pakuti tarira chirwere chavo cheshuga ichi.
Sangano reZimbabwe Diabetic Association rakurudzira kuti makambani ari mune zveutano akaita seVivid anodzidzisawo vanogara kumaruwa mashandisirwo eapu iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo. Mutungamiri weZifa waFilip Chiyangwa vari kukurudzira vanhu vose munyika kuti vaende kunhandare yendege yeHarare Masikati kunotambira chikwata chemaWarriors, icho chakashura mari nekudambura Zambia 3-1 kuSouth Africa neZuro chichibva chasimudza mukombe weCOSAFA Castle Cup. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChiyangwa ndokuvabvunza kuti vari kunzwa sei nekukunda kwakaita chikwata.
Asi pane chamuri kurongerawo here vakomana ava seZifa sevanhu vasimudza mukombe vakabatanidza nyika yose kudai?
Nguva dzese nogara ndichida kuti vafare, saka tinenge tingori nezvirongwa zvakasiyana siyana. Tinoparura kana vasvika.
Muri kutarisira kuti vakomana vanodzoka kumba riini uye muri kudawo kuudza vatsigiri vemaWarriors kuti kudii?
Vanodzokera kumba mangwana, uyezve masapotazi ngaauye kuzohondorinda kuti mangwana vane vanhu vakawanda vachauya kuzovatambira.
Pane nguva here dzavari kutarisirwa kuti vange vachimhara muHarare?
Vanga bailanch time vane vasvika.
Mutungamiri weZifa waFilip Chiyangwa. Iye zvino tichaenda kuna Michael Kariati, mutori wedu wenhau dzemitambo, kuti tinzwe kuti vanhu muHarare vari kutambira sei mashura akaitwa nemaWarriors.
Chikwata ichi neZuro chakasimudza mufaro nekunyora pejidzva munhoroondo yemakunda neCOSAFA Castle Cup, apo chakaita chikwata chekutanga kutora mukombe uyu kashanu nekurakasha Zambia 3-1 muRoyal Bafokeng Stadium. Maorias akapa mufaro kumhomho yeZimbabwe inogara muSouth Africa, avo vaive munhandare iyi neavo vaiona mutambo uyu vari muZimbabwe, nezvibodzwa zviviri kubva kuna Nox Mtizwa nechimwe chete kubva kuna Talent chawapiwa. Zvafadza veruzhinji muZimbabwe, kusanganisa vatribal munyanyi, avo vanoti vanofarira chikwata cheyadha muZimbabwe.
Awadu kuvara because into I'm happy because into faro nyeza itwa ne maWarriors because maWarriors aita se atamba bora zakanaka and Tanzania expected the win for Zambian because Zambian team is a good team.
Mutsigiri we Dynamos va Stanford Motsi vanoti kutora mukombe uyu kunopedza kudzikisirwa kwanga uchiitwa maWarriors pasi rose kubvira muna 2009 apo vakapedzisira kukunda mumakwikwi aya.
Mafaro kwatiri vanhu veZimbabwe nenhau yekuti tinenge tichidzikisirwa zvakanyanya.
maWarriors akatora mukombe uyu zvinodadisa mushure mekunwisa zvipodzwa 10 nezvipfumbamwe mumitambo mitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kubudirira kwakaita chikwata chemaWarriors mukusimudza mukombe weCOSAFA mushure mekukunda Zambia kuSouth Africa neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mumwe mukuru muhofisi yezvekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa, kunyange asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa. ZEC yotanga kutenga michina yekuvhotesa yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa Philip Chiyangwa vokurudzira vano munyika kuti vaende kunhandare kunotambira chikwata chema Warriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande namutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Isusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka Professor Moyo. Yikuthi u Professor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandla ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Inkokheli yebutho iqhubeka ilwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo empini yokubanga isikhundla sikamongameli Mgabe.
Isizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esukela abantwana bezimbabwe zejike. Akula sizathu sokuthi phela khona yena yeke lilizwe lakhe lisifa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Robert Mugabe udlulisele phambili umkhankaso welupane ngoba eseye kwele Singapore ngesiphangiphangi ukuya kwelatshwa.
UZulu weZimbabwe utshayela ihlombe iqembu lama-Warriors ngokuthatha inkezo yeCOSAFA Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Inkokheli yebutho iqhubeke ngokulwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngempela viki empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe phakathi kweqembu elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa leqembu le-G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umkokheli wamabutho alwa esemoyeni uEmma Shaw Perez Shiri uchotoze umoyo embikweni wethu le kumaphephandaba kahulumende ngempela viki esithi umoyo ungumuntu omubi njalo owabaleka empini. Umkokheli wengatsha zonke zamabutho uGeneral Constantine Chiwenga laye wethule amazwi afanayo ngeviki edluleyo lapho ethu seleyo khona umoyo esithi gabasoze bamvumele ediliza ibandla lezano PF. Yena umoyo wethu le amazwi yakhe izolo esithi uShiri kasithulele nje athi zwi. Uphinde wathi uChiwenga kumele atshele abantu ukuthi wabhalelwa ngubani izivivinyo zakhe ze-PhD. Ngezinye indlela lapha umoyo uthi uChiwenga wathola iPhD le eUniversity of KwaZulu-Natal kwele South Africa ngokuqilibezela. Ukudlephana phakathi kukamoyo lenkokheli yebutho lokhu sokuthiye abantu abaningi besola kakhulu ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Omunye wabo yincwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Esintwini eyomdena ingenwa kodwa ke kusho ukuthi abantu beke becoxisane nje ngempi yomdeni umdeni ongaso wethu umdeni wezano okusobala nxa ukulandelisiswa kuyinto kwabo kuzwakala ngani isisusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka Professor Moyo lezinye iziqiwi zezano lezi yikuthi uProfessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandla ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Ubona izala nkomoni po ngoba abanye balokwesaba balokwethuka bathi mhlombe kakusoze kugcine kuhlo kwinto lokho njengoba sibona laba abanye ababili ukuthi ngaba kubuto ngabantu abesatshwayo phela abaphethe isikhali.
Yeah, hayi khona sibili kwesatshwa bengabe besesatshwa kodwa ngibona ngani laye umoyo uyesabela angikhole ukuthi umuntu elingamphatha nje mahlayana angani kuthiwa ngokuhwayibheji komuntu laye uchiwenga kumbe nguyo parents ushiri nxa kuukuthi befuna ukulwisana laye umoyo ngiyeqinisa lokuthi eginya amaganu izithembile fowethu ukhona laye umoya abe kuthembile ngoba angikhole ukuthi ukhona uzadubula omunye emgwaqweni kodwa nxa ukhumbula mandulo akuvabanga ukuthi lapho kuba lempi khona phakathi kwezanu kuphele nje kungena sidumbu isikhathi esiningi ngabantu abalochuku bavame ukubulalana asazi okwamanje ukuthi kozala nkomone kodwa sithemba ukuthi uzophepha umphokabulevu.
Ukhona into elungileyo na babu Magonya ukuthi abantu abakubutho babe bengenela kundaba zomba ngazwe indaba zombusazwe njengesikubonayo kwamanje kumbango wezanu PF lo.
Eqinisweni mfokankomo ayisikho okuvunywa isiqu sombuso iconstitution lokho yikuganga lokho kwenziwa ngabezombutho ukuthi sebengenela ku-issues ze-politics ku-civilian life.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithani.
Umongameli Robert Mugabe usedlulisele phambili umkhankaso kademele awenze elupani ngempela sonto ngemva kokuya kwele Singapore ngesiphangiphangi lapho ayekwelatshwa khona. Umphathintambo wezembiko umnumzana Chris Mushowe utshele intatheli izindaba ukuthi umongameli Mugabe uyohlolwa nje kuphela hathi ukuthi uyagula. Lokhu sekuthiye abanye abafana lomqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu besithi lokhu kutshengisa sobala ukuthi sekumele aphumule.
Lokho kuyamangalisa kakhulu kakhulu ngoba khonapho uyena ule sizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimbabwe zedukezi akula sizathu sokuthi khonakhona yena yeke lilizwe lakhe lishisa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe. Lokho kuyisizathu sokuthi sibili kubona ukuthi ngala ndaba labantwana bezimbabwe okwase kuphela ukuthi impilo yakhe ibe nhle angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badube kanjani and lama-tips akhona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa ilizwe kodwa uhlezi usemgwaqweni kokuphila okuyukuthi abantu bezimbabwe ngabani bonke babona ngelihle libona ngalo ngaba ivelega bamvoteli ukuthi abuyele esikhundleni.
Kodwa nxa sikhangele ukubana lesi yisikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa elupani kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe ungathini nxa ukhangele khona?
Kanti vele uyakhankasa ekhankaselani akunaza kukhankasa okwakhe kuphela ukuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile siyadinga impilo kwamanye amazwe ukutshengisa ukuthi vele yena sekhulile. Mina nginethemba lokuthi izini khonaphana kunjalo kuthi kunomuntu omunywana ongathatha leso sikhundla abe ngupresidenti kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphuma athi kangiphumi yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuse leli lizwe. So vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni ungakhangela ama-campaigni akhe vele uyabe sekhampeni lawo lango-2013 imfazi yakhe ngiyowayebhize ekhampeni labanye lakathesi futhi kuze kwenzakala njengoba nehlala esitela ukuthi izamfuqa ngebhara ayekhampela isebhareni. So kutho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe bazoba bayekufa belokhu beluta thina abantwana bezimbabwe sidukeka yenesezikiselelo labantu abakhe.
Hallo ke ngunkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso yezakhamizi zeWange sicele idale lePhalamende ukuthi lisuse inhlelo zamanzi ezandleni zogatsha lezinwa lizise ezandleni zikamunicipala walelo dolobho. Kusicelo sayo esifikise idale lePhalamende ngolwesihlanu, inhlanganiso yeWange Residents Association ithe iWange Local Board iyo emele iqhube inhlelo zamanzi ngoba izinwa isehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Idolobho leGwanda lalo lithethe inyathelo elifanayo kumaviki ambalwa edluleyo. Sixhume umqoqi wenhlelo zeWange Residents Association, umnumzana Fidelis Chima, wachasisa okunengi.
Izinwa ile tendensi yokudisconnecta amanzi ingela code order. Then isizathu sesibili izathi iZimbabwe Power Company yiyo ephampa amanzi from iZambezi ihambisa ku-water treatment plant. And kulamanye ama-organizations that are donating ama-chemicals ezinwa. So izinwa eyenzayo ikucollecta i-revenue kuphela. And then S3 ngokuthi izinwa yona icollecta annually approximately 800,000 imali layo ikhamba ugovernment and thina ama-residents we can't let izinwa to account for imali yona le. So under normal circumstances we want it to at least iWange Local Board to take over the running of water, because kuba simple ukuthi thina ama-residents siyenze iWange Local Board ukuthi i-account it. And then it is that also thina ngokuthi yona izinwa billing system yabo it's so questionable. So ama residents bachona be complaina, bachona be tonela, bevuya kithi futhi ibilling system yakhona ayikho credible. Ngicela ukuba ingeja kaphile ukukhala ngani kuyehlula. Yikho sahamba eParliament on Friday to petition ukuthi iWange Local Board should take over the running of water like any other local authorities in Zimbabwe.
EParliament kona basamukela njani isicelo senu?
Akungela any problems. Bathatha i-petition and the promise to come back to us. And hopefully asibone ukuthi kuyabalele any challenge that we face.
Umnumzana Fidelis Chima ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeWange Residents Association.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla sixoxa ngokuphumelela kweqembu lama Warriors athole inkezo yeCOSAFA Castle Cup ngokunqoba iqembu leZambia elethi Polopolo ngesonto.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa kwele Egypt abika ukuba abulele abantu abayisithupha abanakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu labalwa becatsha abe Islamic State kusehlakalo sokulwisana kudutshulwana phakathi kwamacele omabili lamhlanje emadabuka kusa lapho abe ISIS endlini abakade becatshe khona.
Udubo lokusilela kokudla lukhanya lukhula emhlubulweni waseHorn of Africa, ikakhulu emazweni afana laseKenya leSomalia ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Abenhlanganiso yeFemine Early Warning Systems Network bathi kulabantu bose abayizigidi ezintathu kweleKenya labedlula izigidi ezintathu kweleSomalia abahlaselwe indlala.
Abakhubazekileyo eZimbabwe bathi lokho luselela usizo lwempahla yokusebenzisa kwezemidlalo etshiyeneyo eyokuqinisa umzimba ukuze benqabele ukuqansa kwenani labatholakala belemikhuhlane engathelelwanwayo ebalisa othukela le hypertension iBP esibhahile kuZulu ngoba engelanhlelo zokuqinisa umzimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi lesi simo siyingozi enkulu kumpila kahle yabo njengoba ukukhubazeka kungajo ukuba abahlaselwa yimikhuhlane njengabanye bedinga labo impahla ukuze baqinise imizimba yabo. Unkosikazi Chipo Chikwature ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Association for Sport of the Blind.
Ngoba njengakathesi sifuna ukuthi ngoku ngadlala nomigobho leyana edlala labantu abangaboni uyafika ukuthi ihole yangkhona yabe ingayenzi ufike lapho kokuthi umuntu akwanisa ukungena kwezinye indawo le-wheelchair ngoba uyabe efuna ukudlala layo so kanye akusayenzi ngoba lokhu alokhu kusemuva kakhulu ngoba kuthi uhulumende uyazama ukuthi kube le mali yokuthi balungise konoko kuphela ingoku ngasincedi ngoba endaweni eziningi kunzima.
Umnumzana Elford Moyo ufundisa izemidlalo eDaniko Project ngokhubazekileyo ohamba ngamadondolo. Umoyo uthi siyadanisa isimo sokubana ilizwe liqhubeka lisehluleka ukubanceda.
Lapha eZimbabwe asikafike kuklasi yokuthi sithi khona khona indawo zethu ezidlala khona ama-sports ziyakwaniseka ukuthi abantu abakhubazekileyo badlale khona. Inkinga esilayo kathesi and ungakhangela i-sport equipment yangkhona. Ngibona ngathi azange sibambe khonapho i-sporting equipment yangkhona asilayo senze ukuyathatha kwamanye amazwe lapho atholakala khona. So even in terms of my ground malutshwane akwanisa ukuthi abantu abakhubazekileyo banjani bedlalele khona.
Umeli wabakhubazekileyo edalela ephalamende usenator Anashiri okhubazekileyo laye utshengise ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo.
Siyakhangela namhla okuningi ukuthi siyabona ukuthi into lezi esifana lama-wheelchair yekudlalisa imidlalo iyadula kakhulu. Kodwa sikhangela ukuthi uhulumende angaba laye azuze asizuzele ama-wheelchair ukuthi sisebenzise kumbe kuma-Paralympic Games, kuma-games, kuma-province onke, kumbe sizuze yokuthi akwani team.
Ethi kudingeka ukuba batholiswe labo impahla yokusebenzisa ekuqhubeni imidlalo ehlukeneyo njengabanye benqabele ukubanjwa imikhuhlane engathelelanwayo.
Siyathaba kodwa isicelo kuhulumende yiso sokuthi siyachela njengabantu abagubazekileyo ukuthi lati ama-facilities, environment, lapho lati siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo lakho kube disabled friendly. Lathi sidlale imidlalo leyi lathi sithabile.
Inhlolisiso esezithe zenziwa zikhomba ukuba isilinganiso sokulithumi ekhulwini senani labantu elizweni kungabakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo lanxa kumele banakekelwe njengabanye bahlezi bekhala ngokungananzwa. Uhulumende sithi akalayo imali yokubatholisa indingeko zabo njengokumele akwenze. Lakusekelo sombuso laloba ikhona imithetho neziqondiso zokunakekelwa kwabo kuba nzima ukuthi ulandelwe ngoba uhulumende ethi lokhu kungafezeka kuphela nxa imali ithe yaba khona. Abakhubazekileyo laba bathi lesi yiso isikhexe uhulumende alokhu esebenzisa ecatsha ngomunwe lalapho esanelisa ethi akala mali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ivandla leMDCT selikhuthazwe ukuthi likhankase kakhulu emaphandleni ukuze linqobe kukhetho oluzayo. Inkuthazo le iphume kuhlelo esilethulela lona enkundleni yeFacebook uhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7. Abaphatheke kulolu hlelo bathi kungamanga imbiko yethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer ethi ibandla leli likhanya selibalekelwa ngabalandeli. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo, lonobhala obona ngenhlelo zaleli bandla uMnumzana Bednico Bebe, bathe baqhuba kuhle imikhankaso yokhetho njalo ibandla labo lokhe liqinile. Asizweni uMakhumalo uBebe bekhuluma ngodaba lolu kanye loMnumzana Sikhumbuzo Moyo, yena ohlala kwele South Africa.
Siphakathi komuzi waseZimbabwe sixoxisana lezizalwana zezimbabwe sizikhuthaza ukuqakatheka ukuthi bambe bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba ukuthi bakhethe inkokheli abazifunayo.
Kulo phenyo olusanda ukwenziwa olutshengisa ukuthi MDC kungani iyatshelela kancane, kube sokusithi iZANU-PF kungani abantu bayayisekela. So akungene khonapho mama,
sisanika iy'ngithi zethu ukuthi zicubungule ukuthi i-approval barometer ichoni. Njengoba ikhona thina njengebandla sithi khona inkokheli zonke zisuka kuphansi ebantwini zisiya phezulu kazingene kwizulu ikakhulu emakhaya. Ngikhuluma kunje nje basabalele bangena ngezindlu ngezindlu bekhuthaza bekhankatha ukuthi abantu bambe beyirejista. Akuqina zizaqina kodwa anti uyayazi ukuthi vele uma ufuna lo muntu othole induku wena uthoza izandla kuba nzima, kodwa kakutsho ukuthi kuzasinisa khonokho.
Are baba Bebe kunjani?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi mphile kakhulu. Nanko ke phela sesokuloku khankasa kathezi kuyaphumelela kumbe kodongani kuyimgoqo?
Vele imigoqo lapho kuhlutshekwe khona ikhona, ngoba abantu bayakhala bakhala izinyembezi. Nxa abantu bekhala izinyembezi banjengomuntu osegalula, umuntu nxa esegalula uyabambala ngoba yini akubonayo. So okuyenzakalayo ke Zimbabwe ukuthi umumo kawusamanga kuhle, akusadingi ukuthi omunye atshele omunye ngoba umuntu uyazikhuthela. Akusadingi njalo umuntu ukuthi omunye atshele omunye ukuthi lokhu kwadalwa kwini, wonke umuntu uyakwazi okwakudla naye. Njalo kakusadingi futhi ukuthi umuntu atshele omunye ngoba bayakwazi bonke abantu ukuthi kufanele benzeni. Xa befuna ukuzikhipha-ke ehlutsheni lolu, okuqakathekileyo ukuthi bazikhangele njengabantu ukuthi bayafuna na ukuhlala ngendlela abahlezi ngayo.
Yho manje-ke isengilo baba-ke uSikhumbuzo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Yebo kunjani Mtoplas?
Mphilile kakhulu kunjani eJozi khonapho?
Hayi Jozi masingathisa nje namhlanje.
Nathi udaba lamhlanje sikhuluma nge-MTCT.
Mina ngiboni laba bantu bengasebezasenzela okunye okungcono because ikhanye ngathi sokwehlule isikhathi sesisiningi. Ande njalo bake baphiwa i-chance yokuthi bake baphiwa ngabantu umbuso, but ngendaba yokugwala bashedele emuva bona bewawinile ama-election. So akuleke indlela abangayenza ngoba vele bayaziwa sebabamunyumula laba bantu bezayo.
Lapho lizwe uMnumzana Sikhumbuzo Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa, obekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today. Lizwe njalo kuMnumzana Bednico Bebe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDCT kanye lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Kwezemidlalo, uZulu weZimbabwe lokhu ebobotheka lapho icabanga ngokunqoba ukwenza iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors elenelise ukuthatha inkezo yeCOSAFA Castle Cup izolo. Ama-Warriors anqobe abafana beChipolopolo abakweZambia nge-3-1 ukuze banelise ukuthatha inkezo okwesithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Chiyangwa ukhuthaze abasekeli beqembu ukuthi baze ngobunengi egcekeni lendizamchina ukuthi bazemukela amajaha ama-Warriors. UChiyangwa uthi yena iZifa izaphathisa ama-Warriors ngokubabonga, kodwa cacanga ukuthi bazabongwa ngani, njalo wathi abantu beze ngobunengi. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya okade senkundleni yeRoyal Bafokeng Sports Palace usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqobe eleZambia nge-3-1 ngemva kokuba umgadli uNox Muthizwa odlala iphikweni uTalent Sharp yakanye lovimba esandleni sonxele uOcean Mushure bechayele emambuleni ukunqoba okwenziwe ngamaWarriors ephakamisa inkezo yesihlanu yeKwaSafa ujabulise kakhulu umsekeli kamqeqeshi uBongani Mafu.
Only trophy law means a lot kimi. Like it is a team ngoba into esisebenzele kakhulu ukuthi sithole i team kusela 5 days ukuthi kube le tournament sibahlanganise sibenze babe team esebenza ndawonye is something that is wonderful and abafana laba I like to thank them for being a team. They were on time every time.
Umafu uthi njalo ujabuliswe indlela uMthizwa wadlala ngaphansi kwakhe kuqembu leHighlanders adlale ngayo kulenkezo.
A very good player. A very good player. I'm very proud of him. And I think from the first time that I saw him, Dala Wing, I changed him to the middle. And he's flourished there. It's a natural position for him. So it's a lucky break for both of us, which has ended up man of the tournament here.
Umthizwa, okay, to enjoy umdlali. Odlale ukudlula bonke kuMkezo weKhosafa. Kukanti uCaptain Ovid Karuru. Nguye uqedela amagoli amaningi echayele emambuleni kahlanu. Umqeqeshi uSande Chizamba. Nguye oselinkezo eziningi zeKhosafa elezimbili njalo engakazela ahlekelwe ngumdlalo kulenkezo. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe zibukele umdlalo lo eRoyal Bafokeng Sports Palace edolobheni leRustenburg kusifundazwe seNorth West kwele South Africa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eRoyal Bafokeng Sports Palace eRustenburg kwele South Africa.
Silisa lomuntu yagula ingoma ka Obadaya Matulane ichaheli dala ligqiba uhlelo lwethu ke lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokeli yebutho iqhubeke ilwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lwesikhundla sikamongameli Mgabe.
uMongameli Mugabe nawudlulisele phambili umkhankaso wakhe welupane ngoba esekwelatshwa kwele Singapore.
Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje, igama nguChris Gande lilayo.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.